chokwadi kureli mine panzvimbo yakamboita tsaona Aurelia pamwe chete sapo paita zvekare tsaona yakafanana neiyoyo ikashaika vanhu vane chitsama kunyange vakunyatsozivikanwa kuti vangangova vangani asi pane mitungi yakuburiswa mitanhatu kusvika zvazvava ikwo zvino zviri kunze.
Saka vari kuedza kubatsira vakawirwa nemugodhi ndianani chaizvo?
Zvagara zviri mapazi akasiyana-siyana ehurumende kusanganisirawo nemigodhi mikuru yatinayo mudhindura Fraser Reserve Mine iyo ekanto nemapurisa ezrp nevamwe vose vari kuzama zvose kubatsira kuburisa vanhu avo. Asi mazuva ati wandeidaanhu vari pasi vaane kutyira zvekuti vanogona kunge pachizoshayika vanobuda vari vapenyu.
Saka sekanzuru muri kuitawo sei kuti pasarambe pachiitika njodzi panzvimbo dzakaita semugodhi uyu nekuti pari kuramba pachifa vanhuka?
Kanzuru kubatanidza nehurumende nemapurisa ezrp tafamba kubva marimwe zuro tichiyevedzera vanhu vose kuti rain mine nedzimwewo nzvimbo dzine zvimamaini zvakasarasara zvakavhurika takuchivhara zvachose nzvimbo idzodzo. Saka tanga tichishedzera kuti zvingada panogona kuendeyo vamwe vainge vakapinda pasi kemugodhi vakwanise kubuda wane kuvhara tivhare zvachose kuitira kuti tisazowana zvekare tsaona dzakafanana neigodhi nekufamba kwemugodhi.